Scarf my records.
Fire! 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 Upenyu irwende nderino kuma Ndatiti kutaura zvangu ndakakuma Ungazoti havana kumbondikruma Ochenjera muka kunze tinoruma Tiwe muzvina pembe Uzvinini pise usazvipenyembe Chandinokwanisa kupfuka mhando kunamatira kumatenga Komborera vana Nditarisire vana Komborera vana Kapfumbamire ndingazobirwa Ndara utamba kamwe uchenjere makava ungasorumwe Ichashika nguwa Chandu chaka ndo shaika Pandi ndo tara uko terera mwanang Mumuza uterera mwanang Siriveri nendara mandina mwana Chandi nacho inavaye mashoko Saka ndati Komborera vana Nditarisire vana Komborera vana Kapfumba mire niga zobirwa Upenyu irwendo ende rinokuma Ndatiti kutaura zvangu ndakakuma Ungazoti havana kumbondikruma Ochenjera muka kunze tinoruma Tiwe muzvina pembe Uzvinini pise usazvipenyembe Chandinokwanisa kupfuka mhando kunamatira kumatenga Komborera vana Nditarisire vana